Oh God, Basarien, 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 Banzwatien, 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 Basarien. Bangandi yetsa yetsa, bangandi try, bangandi yetsa yetsa, bangandi try. Bawuze kuti pandisvika vanoziva kuti ndinini chaita zvigofaya. Saka ndati handibatike, handibatike, handitangike. Bawuze kuti handibatike, handitangike, handishandike. Ndabudikira zvangu ini ndiri straight. Bawudze kuti handidhakwe nemazeti. Antaitosi ndabaudza kuti nini ndova pendeza fani kaseti. Alright, saka ndangobudikira mangoma ndagadzira mukunumbira. Bawudze TNG tondopa ngomararira. Saka handitangike, nditangike, handitangike. Handibatike, nibatike, handibatike. Mr. Uri vangayedza, vangayedza. Wolen wanzwa kure kure ndichibudikira. Wanzwa kuti ndiani ndinyikanyambira. Tirende, vatende, alright. Saka zvichakosha chakosha. Ichi chakosha chakosha. Pauzeni ndakosha ndakosha. Ndopa ndakumupinzira nhari mbozha. Mangoma ndinawo kakosha. Anoda kuyedza kuruvhusha. Ndopa ndavaudza ndovabvura. Emunochanje kristo lange. Ise ichi chakosha chakosha. Ichi chakosha chakosha. Ichi chakosha chakosha. Style again. For me tell them like Mutanga basa vudi tamana. Tamana. Davauze kutan fambi tanana. Tanana. Ma beba nudai ni tungo danana. Tanana. Davauze kutan fambi tanana. Tanana. Bangandi yetsa yetsa, bangandi try. Bangandi yetsa yetsa, bangandi try. Bawudze kuti pandisvika vanoziva kuti ndinini chaita zvigofaya. Saka ndati handibatike, handibatike, handitangike. Bawudze kuti handibatike, handitangike, handishandike.